vanhu vakawanda kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana vaungana mulawe nhasi vachirangarira mabasa akaitwa navadhavengwa vachiri mupenyu hama neshamwari dzavadhavengwa dzataura pagungano iri dzichirumbidza mufi serimwe ramagamba makuru akarwira kuti nyika iwane kuzvitonga vanhu ava vatsanangura vadhavengwa semunhu akaramba akazvipira mukurwira utongi hwejekerere kusvika mukufa munin'ina wavadhavengwa vasichabudiso dhavengwa vati mukoma wavo aive munhu aisadududzwa pane zvinhu zvaanenge azvipira kuita zvisinei nekuti izvi zvaigona kuzomupinza munjodzi imwe yeshamwari dzavadhavengwa muzvinafundo Regis Austin vatsinhira zvimwe chetezvo vakatiwo vadhavengwa vaive munhu aisatya kutaura paanenge aona kuti pakanganiswa chero nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vati vanoyeuka kuti vadhavengwa ndiye mumwe wevanhu vekutanga kupokana nedanho rekuda kuunza utongi hwebato rimwe chete munyika kana kuti one party state mumwe wevaive varwihondo yerusununguko pasi pemauto ezipra vajeremy brickhill vati vadhavengwa vakapira upenyu hwavo kurwira rusununguko neutongi hwejekerere vachiri vadiki vati mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino anoratidza pachena kuti hamusati mave nerusununguko ruzere vakakurudzira vechidiki kuti vatore muenzaniso wavadhavengwa vaenderere mberi nehondo iyi vachitaurawo pagungano iri mumwe murwiri wehondo yerusununguko vabhasa magwizi vati kudomwa kwakaita hurumende vadhavengwa segamba renyika kungozadzisa chirevo sezvo zviri pachena kune veruzhinji kuti vadhavengwa nderimwe remagamba makuru enyika vamagwizi vati vadhavengwa vanga vari mushishire kuedzwa kuti midziyo kusanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro enhoroondo yehondo zvebato rezapu zvakatorwa nehurumende yavarobert mugabe zvidzorwe kubato iri vativo vadhavengwa vanga vaine shungu yekuti nyaya yeguku rahunde igadziriswe nemazvo vakati vadhavengwa vangazorora murugare kana hurumende yavaemarson munangagwa ikagadzirisa zvose izvi nekukasika vakafanobata chigaro chemutungamiri wezapu vaisaac mavuka vashora zvakaitwa nevamwe vamiriri veparamende vebato rezanu pf vakaramba kupa ruremekedzo kuna vadhavengwa vachiti vakawanda vevanhu ava vanofanirwa kutenda vanhu vakaita savadhavengwa nebasa guru ravakaita kurwira rusununguko vaimbove nhengo yepolitbureau yebato rezanu pf avo vakadzingwa mubato iri varugare gumbo vati nhoroondo yehondo yerusununguko haingave yakakwana kana kusina kutaurwa nezvebasa guru rakaitwa navadhavengwa vati zvinorwadza kuti vadhavengwa vakafira kunze kwenyika nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvenyika
ini ndinonyatsa kurwadziwa zvikurukuru kuti dzomiso shuwa ungafira mudondo mune imwe nyika andinotsvaka kumishonga inzviri kuti iye akagwira nyika nokuti zvaagwira nyika ndiyo kuti mishonga iwanikwe vanhu vagare zvakanaka and so on no unofira mudondo shuwa 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 bati what hurts me chaizvo
vadhavengwa avo vaizivikanwa nezita rekuti the black russian vakashaya nemusi wechipiri svondo rapera munairobi guta guru rekenya vachibva kuindia uko kwavairapwa vari kuvigwa mangwana kumusha kwavo kundavazinduna ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava